vamwe vabereki vakaita savahard life tangai vanoti
nyaya yeuori yekushandi kupesa kushandisa mari muzvikoro iyi yanyanya kutibata bata, nekuti iko zvino tinoona kuti mastandards ezvikoro anongoramba ari paari, asi mari tinobhadhara temu yoga yoga havasi kuvaka kana zvikoro zvacho kana kungogadziriswa mabhulok. Pamwe pacho unotosvika pachikoro pasina mvura, unotoshaya kuti saka chikoro ichiri kurana sei. Iwo mahedmaster mazhinji unowana futi ndivo vari kuvaka dzimba mutaun. Saka toona kuti izvi zviri kuafecta isu sevabereki zvakanyanya, nekuti tichapedzisira taakuda kuti, nekuti kana pari paboarding school uchada kutozowedzera chimwe chikafu chekuti mwana adle, nekuti havasi kudla vachiguta, mari imwe iringotogwa ichiita zvimwe zvinhu zvisinei nechikoro.
Mazuva mashoma apfuura, mukuru wechikoro wepagogomeri high school vaakinos mazhungu pamwe nevamwe vatungamiri vechikoro ichi vashanu kusanganisira mufundisi wepachikoro ichi vakamiswa pamberi pedare remajistrate dumasvingo vachipomerwa mhosva yekuba mari inopfuura mamiriyoni maviri. Nezuro, vabereki vevana vepabatana primary school kwagutu vakaratidzira vakavharisa chikoro vachipomera mutevedzeri wemukuru wechikoro vainoks tole mhosva yekuba mari yechikoro yakawanda. Vamwe vabereki vevana vepampandawana high school vakaratidzirawo vachiti mari yepachikoro ichi haisi kufambiswa zvakanaka. Mumwe mubereki vaogliv makova avo vane mwana ari pagogomeri vanoti dzidzo yaderera pachikoro apa nenyaya yehori pamari yavanobhadhara kwavari kupomera vakuru vechikoro.
Tinoona isu igogomere chikoro chekare, asi vachiri kungoshandisa zvinhu zvakanga zviripo about 40 years ago. Hapana chiri kuchinja. Vana vekuprimary vari kushandisa mabhaketsi kuti vaende kumatoilets, vari kutadza kureplesa kana machemba. Saka zviri kutinetsa kuti isusu mari dzedu idzi basa radzo riri kushanda chii chaizvo.
Vashadhi Kusharara vane mwana ari pabatana yeprimary school pabhasera avo vakaratidzira vakavharisa chikoro vachiti vakuru vechikoro vari kuba zvinhu zvechikoro pamwe nemari inofanira kunge ichishandiswa padzidzo dzevana vanoti vari kuba vangavadzingwe mabasa.
Deputy Head agara nenyaya dzake akaita dzinosanganisira kuba mabarwe echikoro aya akapiwa napurezidendi aya akaba tikazotobata mumabhutanga atora two bags dzakashota sekune dzimwe simenzi dzaishayikwa then aizofabricatawo mavhocha aya kuti kana munhu akashanda basa pachikoro iye aizoisa figa rakakwirira.
Vachipa divi rehurumende, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vati uori muzvikoro haukurudzirwe.
Ndosaka izvozvo takabatana neZimbabwe Anti-Corruption Commission zvekuti vaya ndirani dziya dziya dziri kuita uori dziri kuswera dzabatwa neveAnti-Corruption Commission voendeswa pamatare voripa mutongo wemhosva yavo yeuori.
Mukuru wesangano romirira vadzidzisi mumaruwa reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati kunyange vasingakurudzire kuba uori huri kuwanda muzvikoro nenyaya yekuti hurumende iri kubhadhara vadzidzisi mari shoma.
Munhu anenge achinzi achengetedze mazingwandangwanda emari asi iye mwana wake atadza kuenda kuchikoro asisingakwanisi kuwana health care, urombo ihwohwo huri kutuma vamwe kuti vadzimari vapinza ruoko rwavo muhomo yechikoro votora mari dziri pamutemo. Rimwe dambudziko repiri hombesa, ingori nyika yazara vanhu vasisina hunhu. Nyaya yekuti nyaya yekupa neuori nezvimwe zvave zvinhu zvanomalaizwa kubva pavakuru venyika chaivo kubva kuhurumende.
Asi vandoro vanoti nyaya dzehora dzinei nemihoro yevadzidzisi sezvo hurumende iri kuzama kuvapa mari inokwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.